Bonasi maitambira, takanzwa hurumende ichitaura kuti richange richingoitwa zvekubhadharwa mumwedzi yakasiyana sezvanga zvichiitika makore apera. Asi tinongozoramba here zvichiita kuti vashandi vehurumende vacheme kuti vamwe vari kuzowana mari idzi nguva yekutenga mbeu nefotereza nekubhadhara zvikoro yapfuura?
Ndinoona sekuti izvo zvinenge zvatovawo zvimwe zvekutiotakuti dai vatanga kubhadhara avo, asi dai vatanga kubhadhara vanhu bati. Asi chinhu chakakosha zvatinofanira kunyanyisa kumusa kuti bonasi risapata.
Takanzwawo kuti hurumende ine urongwa hwekumisa vamwe vashandi basa vangangoita 3200 zvikuru vechidikawo. Imiwo sesangano rinomirira vashandi hurumende muri kutambirawo sei danho iroro?
Nyaya yemayouth officers inyaya yagara ichitaurika. Ndinodaira kuti makatomboizwa kana gore rakapera chinzi mayouth officers ivava ngavatombasa. Pane zvikonzero zvakaiswa nehurumende asi tisionerebisisi sevashandi. Kana zvirikumisa vashandi basa zvichida kuitwa, tinotarisisa kuti hurumende inouya kwatiri totaurirana tonzwisisa toona kuti zvakakodzera here. Kana zvakakodzera towirirana, asi pari zvino tinongonzwa zvichitaurwa isi hazvisatambotaurwa nezvazvo.